naitwa Basa Mr. Zilinga. Ini ndinaitwa Charlene Chikenya, ndinoshanda neEastern Foundation Trust. Eastern Foundation Trust inomiri vakodzero vasikana nevakadzi muarea education nefemale leadership. Tine workshop yatiri kuita musi wa 13 ne14 July. Iyo ichaunza maorganization akasiyana-siyana muZimbabwe akafanana neMinistry of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology, Zimbabwe Republic Police Victim Friendly Unit, Zimbabwe Gender Commission, Steel Foundation Trust, apo tichishanda nemaorganization ari kuAmerica akaita seWagner College, Safe Horizon, Student Conduct Unit. Musangano uyu ndewekubatanidza Zimbabwean institutions neAmerican institutions apo patinenge tichitarisa kumbunikidzwa kunoita vanasikana muzvikoro zvakaita seke mahigher learning institutions iwo mayunivhesiti ari muZimbabwe. Makore apfuura taishanda neministry organization Zimbabwe maministry nemamwe maorganizations tichitarisa kuti magwaro aripo ezvinezvi anoita kuti anobatsira vanasikana kuti vasabunikidzwe nevanovadzidzisa kana kuti pachavo ndeapi. Pane zvakawanda zvikataurwa zvakaita sekuti vanasikana vanga vasinga vaimbunikidzwa nevanovadzidzisa ivo vavanodzidza nawo vambunikidza zvakare uye vachitaura mashoko asina kukodzera. Saka tinenge tichitraya tikuedza kuti tigare pasi tione kuti chii chinokonzeresa kuti kumbunikidzwa kwokuitike muzvikoro ende chii chatingaite kuti zvisaitike.
Sei mafunga kuita izvi nhasi? Zvatanga iko zvino here zvekumbunyikidzwa izvi kana kuti chirongwa chamagara muchiita kubva kure uku?
Zvekumbunyikidzwa izvi zvino zvagara zviripo. Takagara tichiita maworkshop taiita nemainstitution akaita sana naFemale Student Network Trust avo vanoshanda muzvikoro zvehaiiri vachiedza kuti vanasikana vasambunyikidzwe. Zvino zvagara zviripo ende takambounganidza zvakare vatiri kuunganidza paworkshop ava tichitaura maererano nenyaya iyi. Saka tiva kuona kuti ezvinezvi nyaya iyi yamira pakati, chii chaitwa, malowo aapo ndeapo. Saka ndizvo zvimwe zviri kuita kuti tigare sangano iri kuti tizive kuti tapapi ende tichishandawo nemainstitution ari kuzoku senge kuAmerica tiri kushanda neWagner College University iri kuAmerica.
Ndotarisawo kuti vamwe vari kutarisirwa kuzenge vachitaura pamazuva aya ndevapi?
Vanhu vari kutarisirwa kutaura mazuva aya iMinistry of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development, Zimbabwe Republic Police Victim Friendly Unit, Zimbabwe Gender Commission, Wagner College yoko America, Steel Foundation Trust, Say What Organization, Female Student Network Trust, Safe Horizon yoko America, nezvekodzero dzevakadzi nekumbunikidzwa kwevakadzi mucommunity neStudent Conduct iyo inogadzira magwaro mumayunivhesiti ekuAmerica akasiyana siyana.
Toshuvira kuti chirongwa chenyu chifambe zvakanaka, tozonzwa kuti chinenge chafamba sei.
Aiwa, tinotenda maita Basa zvokuti.